Vakawanda kubva kumatirima nenyika vanoti vanofara chose nebasa ririkuitwa neStudio 7 sezvo ichivapa nhau dzisina divira dzakarerekera. Vazhinji vavo vanoti nepenyuro iyi inopawo mukana kune vakawanda zvisinei kuti vanomirira bato ripi. Vatapiwa Clayton Mufava vekumaramba pfungwe vanoti Studio 7 inhepfenyuro inosvika kunzvimbo kwavo uye inonzwikwa zvakanaka chose kudarika nhepfenyuro dzemuno.
Nhepfenyuro yeStudio 7 ndingatito nhepfenyuro yasara yaikuteerwa ne1 kunyange maramba kufungwa vakaoma hapindi nekuti inotaura nawo sezvazviri zvisiyana nemamwe manhepfenyuro avo akafana vana Radio Zimbabwe nekuti havatauri chokwadi nguva zhinji yese. Zvimwe zvezvimwe zvezvinoitika zvinobata nokurwadza wanoramba vachiti hazvina kunge zviriko, asi nepenyuro yeStudio 7 inotaura zvazviri.
Vamufa vanoti dai Studio 7 yaramba ichiita basa nemazvo uyewo dai vatori venhau vayo vapinda mumaruwa nekuti ndimo mune nyaya dzakawanda dzevanhu vari kudzvinyirirwa nekunyimwa chikafu nembeu. Kanzura weward 27 kugutu south vajeffrey stange mare vanoti vanofarira Studio 7 nokuti ndiyo nhepfenyuro inovapa nhau dzechokwadi.
Nhepfenyuro yakanaka yakasungukira munhu wose uye inobudisa zvinoite zvimunhu zviri pachena pasina kuvandikwa nepasina kuvanzika kuvanza zvinhu.
Mumwe anoita zvemitambo yemumaterevhizheni achigara kuepworth vaprospa ngomashi vanoti Studio 7 iri kuburisa nhau dzakasiyana nedzimwe nhepfenyuro dzese uye inofanira kupiwa mikana wekuita basa rayo pachena muzimbabwe.
Imwe nhepfenyuro yekuti ikapiwa mukana wekutepfenyura zviri pamutemo iri muno munyika medu, vanhu vanowana kwekuteerera kumwe. Hatingarambe takangoteerera divi rimwe chete. We need to hear from both sides.
Mumiriri wemufako semudare National Assembly amai Paulina Mpariwa vanoti vanofara chose kuti Studio 7 yave nemakore akawanda kudai ichitepfenyura uyewo inoendesa nhau pasi rese. Asi vanoti dai pagadzirwa maredhiyo anonatsobata Studio 7 vachiti maredhiyo mazhinji munyika haabati nhepfenyuro iyi.
Nokuti mukatarisa maredhiyo mazhinji ari munyika muno anyatsobata kuti vanhu vanyatsonzwa zvakanyatsokwana purogiramu isati yanyatsopera. Toda kutenda kuti ngairambe ichiita basa iroro ende tinotokumbira kuti dai vanga vaita kana maripota akawanda kwese kwese kuitira zvizvidi zvatifanike kunyanyanya takuenda kumaelectric saizvo.
Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti kunyange hazvo Studio 7 iri kuita basa rakanaka inofanirawo kupinda mumaruwa sezvo ichinyanya kuburisa nhau dzemumadhorobha chete.
Ndinofunga kuti ndinofanira kuenda kumamwe maruva. Ndanyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare, asi zvinenge zvichiitika lese kuna Namutoko kuna Nanyamapanda handizvoni zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporting kunzvimbo dziri outside Harare.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaobert kuti vanoti Studio 7 inhepfenyuro yevanhu uye izvi zvinoonekwa nemukurumbira wainayo kumaruwa nemunzvimbo dzese munyika.
Ini totoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaguchuku nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vakuti takakudzwai paStudio 7 uri mukati nechakasara pati kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV, asi kunzwa uchinzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weMDC inotungamirirwa navawalshman Ncube vakurawo nechiwai avo vanoti dai Studio 7 yatepfenyura nemitauro yese inotaurwa muZimbabwe.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seshangani hatisi kuinzwa isu, hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita sevavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kunana mari pati kunana chikombedzi, toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Asi mumiriri wemakonde muNational Assembly vakaindiresi paradza vezanu PF vanoti nhepfenyuro iyi inofanira kutevedza mitemo yekutepfenyura muZimbabwe.
Isu tinoona kuti muri kungoramba muchiita zvinhu zvisingabvumirwe nemutemo, kuti muri kungoramba muchingotumira mashoko muchitepfenyura muri kwamuri kuamerica ikoko. Sezvandakambotaura zviya zviya, onai kuti zvamuri kuita zviri pamutemo. Iye zvino pari zvino tinokuteererai, vanhu vanokuteerera ende tinotaura nemi, asi zvamuri kuita hazvizi pamutemo. Saka onai kuti nhepfenyuro yenyu iyi yeStudio 7 yatepfenyura zviri pamutemo.
Asi vaimbonyorera bepanhau reDaily News zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsairo Anyavano ti Studio 7 iri kupa chitsvambe kune fenyuro dzese dziri munyika nekuti iri kuita basa rakanaka chose nekuburitsa nhau dzakajeka isingatuke kana kunyumba vanhu. Dr. Ruhanya vanoti hazvivashamise kuti vamwe muhurumende havafariri Studio 7 nokuti vane zvakawanda zvavasingade kuti zviburitswe.
Isu tinoda kodzero dzevanhu. Studio 7 inotaura zvekodzero dzevanhu. Zvatati akunzwa kuti vakazungurira vanga vapinda kuchipatara vachindo nenyaya dzeBP. Isusu hatidi munyika inoita izvozvo kushungurudza vanhu kuti vandosvika vachiita zvinhu zvakaita seizvizvo. Kana munhu akaresa, munhu anofanira kutaurwa naye zvakanaka, vanhu vachinzwisisana. Studio 7 inopa mukana mavoices ose wa asi hurumende haitiodi kutodiven kana vakazwiri vatotaurwa nezvavo. Ndosaka muchiona muherald kazukuere zvinoita kuti nyika ino problem yemunyika muno ndikazukuere. Aiwa, problem yeZimbabwe hazikazukuere.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vatavani mwoyo vanoti Studio 7 iri kubudirira uye iri kuita mukurumbira nekuti inoburitsa nyaya dzinofarirwa neveruzhinji. Studio 7 yakatanga kutepfenyura muna 2003 apo zvinhu zvainge zvakaoma panyaya dzekutepfenyura munyika. Kunyange hazvo paine nepfenyuro dzakawanda munyika pari zvino, vanhu vanoti nepfenyuro idzi hadzina kunyanyosiyana nepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation sezvo vanhu vazhinji vakapiwa marezinesi vari mubato riri muhurumende reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.